Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kurume 19, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti vari kuenda pachagadzwa mambo wenyika iyi, King Charles III.
Kuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaipiwa vanoda kuti vave macandidate. Basa iri rakafamba zvemandorokwati.
Bato reZANUPF rinoti vane mhosva huru dzavakapara havasi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo dzemapuraimari.
Gore rino makuwerere kurova kuseri nekuseri ngoma yegedemisheni. Wanari zvemukoma wangu zvemukoma nahamire.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti urongwa hwemapuraimari webato ravo hwatanga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSandemail nhasi kuti muna chivabvu vari kuenda kuBritain pachange pachigadzwa mambo wenyika iyi, King Charles III. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pakavigwa mambokadzi Elizabeth muna Gunyana, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vainge vakamirira vaMnangagwa murwendo rwainge rwakonzera mutauro pasi rose, vamwe vachishora Britain nekudaidza kwayainge yaita vaMnangagwa avo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura mubvunzo weStudio 7, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati Zimbabwe inoda kuva shamwari yenyika dzose. Vati kuenda kwavaMnangagwa kwakanangana nekuzadzikisa donzvo rehurumende yavo rekuumba ukama nedzimwe nyika kusanganisirawo Britain. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinoti zviri kuronga kuratidzira kana vaMnangagwa vakauya kugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevana veZimbabwe riri kuBritain reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira avo vari kuronga kuratidzira.
Nesuwo tasangana nemashoko iwayo. Isusu tinoti tinenge takavamirira kuno kuLondon, tine zvatinochema nazvo kwavari, zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira.
Kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo, mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s. Tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa, vanokuwadzwa, vanoita sei, vanosungwa. Kana taakutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo, tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Scala ane mazuva anopfuura 230. Akasungwa ari mujere asati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa riini. Totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne2018. Kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachichoropodza hurumende vana Hope Chingono veSouth vanosungwa nenyaya dzisina kodzero. ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana.
Asi vamwe vanogona kuti ko madi kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyizvi pane kuratidzira.
Kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko taitovako nechina chapfuura chinoiti musi wa 16 March. Tinogara tiriko asi hazvina zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera, ndosaka takuzotaridzira kutadzira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei.
Ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo?
Hongu zvinhu zviri mugwara izvozvo, tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here. Tichaita zvatakaita paCOP26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain. Toedza futi kana kunguva ichibvuma tiite musangano navo, tovanyorera pasi zvichemo zvedu, zvinhu zvatinotarisa, zvatinoti izvi ndo zvakashata zviri kuitwa navamunangagwa muZimbabwe.
Mutauriri wesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekugadzwa kwamambo Charles III iyi, nyaya yavamunangagwa haisiyo chete iri kunetsa, sezvo mumba yeushe iyi muine kunetsana pakati pamambo nemumwe mwanakomana wavo Harry uye muroora wake Meghan, avo vave kugara muAmerica vakati havachinei nezveushe. Vaviri ava vanonzi vakakokwa, asi vana vavo vaviri vadiki havana kukokwa zvapa kuti vemapepanhau vagare vachinyora nezveropa rakaipa pakati pamambo Charles nemwana wavo nemuroora. Meghan naHarry vakati mumba yehushe iyi mune rusaro raganda sezvo Meghan ari mutema, asi imba yehushe iri kuramba mashoko aya. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotigadziriro yekuita sarudzo dzemaprimary dzebato ravo yatanga. VaChamisa vanoti vaparura urongwa hwekusangana nevatungamiri vebato mumatunhu, uye nhasi vanga vari kuMidlands. Vakatoita misangano yakadai muHarare, kuManicaland, Masvingo neBulawayo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Igore remhemberero, hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa, kana sabhuku yedu Madhisheda ari kumbunyikidzwa achimbonyorwa mazita nezvimwe zvimagurupu zvakafanire ZANU-P F zviri kushungurudza vanhu mumaruwa chitora mazita evanhu. Asi shoko nderokuti munhu wakashinga, munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumanikaleda, aiwa kai vanhu vakabuda nehuwandi vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Anga asiri musangano wevanhu vose vose, musangano wevakuru vakuru vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko reCitizen Movement CCC.
Saka nhasi pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidlands, tatine vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyati vachibva ukoko iseuko unopinda munana Shurugwi, nana Zvishavane, vamwe vachibva kunana Rapanzi Chirumanzi, haikona kutaura munana Vhungu Mukobha. Vese vanga vakaungana kunana Kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurumira, tativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo, atiri kuti macitizen candidates kana citizen MP, citizen councillor anobva muvanhu, anodikwa nevanhu, anogara nevanhu. Ichakasiyana nemamwe makati anoti vanoda huyai, hatiti vevachada. Isu tinoti anodiwa ndiye anopinda, kwete anoda, nokuti ukada unotimuisa mangwana zvangu zvakubata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Vatotanga ndozvakaonaka ndatenderekawo munyika mezakazhinji kana totenderera kuvakuru vemusangano tachiinda kunopa chirayiro kuvaikoni nevanonomwisawo vesangano pasapo. Saka chirayiro chotosanga kunwiwa chidyo chasvika kuvanhu, votomedura chingwa. Icho chingwa chekuti sarudze dzichivako, kuite vanhu vanotsigirwa vachibva kuruchi.
Mune chivimbo chekukunda here vaChamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo.
Gore rino makuwerere kurova sheri nekuseri ngoma yegeke misheni. Vanhu ari zvemukoma wangu uyu nemukoma nahamire kuda kumutinha zvekuti kana iye anonyatsoona kuti pandaponekwa ine urombo naye, asi ndo zvinoita mukoma nemunin'ina kana vakatamba pamwe chete izvi nemupindira gumbo rimwe chete pachedu, asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanza zvinogezana ichine tichigeza tibhakira semunwe, nekuti munwe ndo wakudita munyika muno. Nyika yanga yakapfeka ka tisheti yegirini kubva 1980 yo nhuwa yaane ziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa, podawo yeyero yegoridhe inombouya itsva. Ndozvatarisa vanhu, ndozviri kutaura vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa Red Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare kuGweru. Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vanoti nengo dzebato ravo dzine mhosva huru dzakapara hadzisi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo apo bato iri ratanga kupenengura vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Mangwana Politburo yebato iri iri kusangana kumuzinda webato muHarare kuzeya zviri kubva kuNational Elections Directorate iyo yange ichipenengura mazita ivari kuda kukwikwidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZANU-PF vaMutsvangwa.
Dare reNational Elections Directorate rakapedza basa rekuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidates. Basa iri rakafamba zvemandorokwati rakaitwa neNational Elections Directorate.
Nechinangwa chei?
Rine donzo rekuti tinoda kuti vanhu vazhinji vapindwe muhomwe yeZANU-PF kwete kunakura vanhu muZANU-PF. Saka kunze kwekunge une imwe mhosva yawakaita mumusangano hombe hapana mukandidheti yaingobuditswa pamuchauro uyu uri kuitwa wemaprimary elections yemuZANU-PF. Munozviziva kuti president vedu vanoti hapana kwatinoda kusiya, hapana nzvimbo yatinoda kuti isare, hapana watinoda kuti asare. Iyoyo ndo yakanga itoriyo guiding philosophy yeNational Elections Directorate. Saka ndine mangwana Politburo ichasangana
inenge ichitarisei chaizvo?
Yo ichipenengura nekutambira basa rakaitwa neNational Elections Directorate. Chaandingangotaura ndechekuti membership yeZANU-PF muchadakadzwa muchiona uwandu hwemacandidates nekusiyana kwemazera avo nekusiyana kwezvavanoita muupenyu hwavo. Vaise vamhanya kuita mudungwe kupinda muZANU-PF kuti vada kuti vave macandidates. Zvinoratidza kuti pati yerusununguko rweZimbabwe ichiri kungofadza vanhu veZimbabwe nyangwe makore makumi mana apfuura.
Pane vanenge vasina kubudirira vanokwanisawo here kuti vanzwikwe kana vaide zvichemo?
Ndo zvatakanga takatobatana nazvo izvozvo. Vakanga paka vakanga vafunga kuti havana kubudirira vakaisa makomplains avo vazhinji, zvikaonekwa zvine kodzero kuti vadzorerwe kana pavasina nyaya dzinenge dzine udzamo zvavakanga vabutsirwa. Hatina kunge tichitambira nyaya yetumadakadaka tisina maturo kuti munhu abviswe pasarudzo iyi. Aiwa, taida zvinhu zvine udzamu kuti kana munhu kuti anzi asaite kandidheti. Saka tiri kuda kuti pave negutsa ruzhinji rwakati wandei runoita kuti tigobatana sevana vanyamunhu veZANU-PF kana takuenda kumaelections. Nyaya dzekujungurujana kana kutosorana tichapira nezviva kuti basa rakaitwa zvemandorokwati.
Mungaziva here kuti vangani vari kunzi vasakwikwidze nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Vashomanini, vashomanini vazhinji vese vakapinda muchawe wacho uri kudiwa nevanhu vese.
Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti vamwe varimi havasati vapiwa mari dzavo dzavakatengesa gorosi kuGMB gore rapera zvinogona kukanganisa gadziriro yemwaka uno yekurima. Vachitaura bepanhau reSunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vati gore rino vanoda kurima mahekita zviuruzana zvegorosi kana kuti 100,000 hectares. Hatina kukwanisa kuvabata kana kubatawo GMB kuti tinzwe nezvezvichemo zvevarimi izvi, asi tabata amai GT.
Varimi vakarima upfuma kwavakapfuura vakabhadharwa payment yavo yemaRTGS yese yakakwana, asi yavakanga vanzi vavimbiswa nehurumende kuti vachapuwa iri foreign currency maus dollars avasati vabhadhara. Saka varimi vachiri kungogunun'una nenhau iyo yokuti maus dollars patayment iya haisati yabhadharwa kusvika iko zvino. Asi tichitarisa kuti nguva yekuti vakwanise vatange kugadzirira kuti vagozodyara zvekare wiki yomwaka umwe wegore rino yasvika, asi pasina mubhadharo womwaka wakapfuura.
Pane zvikonzero zviri kupiwa here nehurumende zvekuti sei mari iri kunonoka kubhadharwa?
Hurumende iri kuti pane vamacompanies, maprivate companies vari vakanga vakontrakta mafarmers kuti varime gorosi, vakakundikana kuti vabhadhare mari dzavaifanira kubhadhara, ndokusiya chirongwa ichichangova mumaoko ehurumende chete. Ofishi hurumende inotiwo iti inofanira kudhiriverwa kuGMB iwo vozobhadhara, asi pamusana pekuti zvakanga zvisina kurongeka, zvisina kuplanwa kuti hurumende ichatenda witi nekuti kwakaita bhamba hazi yewiti iyoyo, ndo zvabva zvazviringidza kuti hurumende ikoniwe kundikane kuti ibhadhare varimi nenguva nekuti imari yavakanga vasina kutarisira kuti vanofanira kubhadhara varimi.
Asi muchiri kuenderera mberi henyu muchitaura nekuti nyaya iyi igadziriswe?
Tiri kutaura nehurumende, tiri kutaurawo neveGMB vari kuti vari kubhadhara. Iye zvino pane vashoma-shoma vati vatangawo havo kubhadharwa, asi vari kuvimbisawo kuti vachabhadhara mari iyi before varimi vatanga kumwaya zvekare miti yegore rimwe.
Mungaziva kuti imari here iri kudiwa nevarimi yekunzei?
Yese intotal ndingakoniwa hangu kutaura figa yachona, asi pamari yakanga ichitarisirwa ithinki iri kumaaraundi 30 something million dollars. Pa-30 something million dollars ipapo pane imwe yakabhadharwa kukasara iko zvino ikunzi 14 million.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iyo ine vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nekuda kwemafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Cyclone Freddy, inoti yatanga kushandisa imbwa kuti dzikwanise kuona pane mitumbi yevanhu yakatsimbirirwa nemidhuri.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
ini Nerva Boris Muguti, ndiri president weZimbabwe National Students Union, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kana kuti mainstitutions of higher learning.
Tiri kuona kuti iko zvino vanhu vari kunyoresa kuvhota zeki ichienda pedyo nedzimba dzevanhu kana kuti mobile voter registration. Imi muri kuitawo sei kukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyorisa kuvhota?
Tiri kufambisa shoko rekuti mudzidzi wese akasvitsa makore anokwana 18 anofanira kuti anga achinonyorisa kuvhota, tichiudza vadzidzi zvakakoshera kuti vanga vachiparticipata mutsarukizo tikatarisana nazvo zvakakoshera kuzvota. Hatibvumira ipapo, tiri kuvapa zvekare transport kubva pazvikoro zvavo vachienda pakunorejistera pari padhuze navo chaita izvi mauniversity ese mapolytechnics nemuma vocational training centers akatenderedza nyika yese yeZimbabwe.
Muri kuti muri kudzidzisa vanhu nezvakakoshera kuvhota vadzidzi ava, zvii chaizvo zvamuri kuvaudza?
Isu tiri kuvaudza mamiriro akaita education yedu ndechekutanga, kuti education yedu yamamvemve tichitarisa mamiriro aita zvinhu muzvikoro zvepamusoro. Accommodation haisi kukwana pakambasi, vadzidzi vari kunogara kunze kwezvikoro, koko vari kuchadzwa marendaus aipamusoro zvisingaita, vari kubhadhara mayunisi ane mvuri. Siasa nyaya yekunoita kuri kuita magetsi munyika zviri kuafecta education yedu. Vanhu vari kurwara vachinorapwa munyika dziri kunze. Nyika yedu inofanira kunge ine chipatara nemishonga zvekuti isusu vana vezimbabwe kana kuti vadzidzi tikarwara tofanira kunge tichirapwa munyika muno.
Asika hurumende iri kuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika.
Nyaya iyi inonetsera pakuti tichitarisa mari dzatinorasikirwa nadzo kunakuti maillicit financial flows, nyaya dzecorruption dzanetsa munyika muno, mari idzodzo dzinokwana kuti dzinge dzigadzira matambudziko atiri kutarisana nawo. Nokudaro tinoti aiwa, zvirango zveupfumi zvaangoshandiswa neavo vanoda kutiza zvikonzero chaizvo zvekuita kuti nyika yedu isaende mberi. Mari iri kubiwa sekuchera madiamond kuna kwachiyadzwa, gold iri kucherwa kuna anakwekwe, kuna anakatoma, kuna anapedhalonga kwamutare. Asi mari iri kuenda kupi? Mari iri kuenda muhombodo dzemaindividuals, iri kuenda muhombodo dzevanhu, haisi kuenda muhombodo yenyika kuti inge ichibatsira kuti nyika yedu ipfuurire mberi. Ndozvekudzosera nyika yedu kumashure, ndochikuru chekudzosera nyika yedu kumashure. Nyaya dzezvirango zveupfumi, nyaya dzinoshandiswa neavo vasingadi kunge vachinotarisana nenyaya chaiyo iri kuita kuti nyika yedu isaende mberi.
Ko, sei musiri kutaura nezeki kuti ende kunonyoresa vadzidzi pazvikoro pavo tichitarisa kuti vanenge vakawanda zvikuru pavanenge vakavhura zvikoro?
Nyaya iyi takaifambira tikaenda kuzeki, tikanyora tsamba tivakumbira kuti vange vachiuya muzvikoro zvavakaita pekutanga. Pakaitwa bliti yekutanga, vakauya muzvikoro. Zvino zvinhu zvanga zvakapawa kuti vadzidzi vange vachinonyoresa mumanambazi avo. Asi pavadzoka pekupira apa hatinzwisisi kuti nei vaita decision iyoyo yekusadzoka pazvikoro chaipo, vaakusarudza masendas asiri muzvikoro. Takavaengeja asi hatina yayaka haina kupuhwa nzeve, hatina kuteererwa uye hatina chatakapindurwa.
Tichitarisawo kuti zeki yakawedzera nemazuva mashanu iyo mobile voter registration iyi, zvakakosha zvakadii izvozvo?
Zvakatikoshera zvizhinji nekuti nyaya yeblitz inyaya chaiko chematema kubva kare kuti dai blitz yauya. Nokudaro kuuya kwayanga yaita yanga yauya ine mazuva ari limited. Inyaya yatinogona kuti tinge tichiaplauda kuti zek yakateererawo zvido zvevanhu, nokuti vanhu vangu vachivhumirina vachiti aiwa, nguva yatapiwa ishoma, mishina yavo malaini haasi kufamba. Nokudaro vanofanira kuti vawedzere mazuva.
Asiwo pane zvimwe zvimhingampinyi here zvamuri kusangana nazvo pamunenge muchikurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kunze kwekumbonetsa kwezvekutakurisa vadzidzi vacho?
Nyaya iri kuitika inyaya yekuvhundutsirwa muzvikoro zvepamusoro. Mamwe masecurity personnel dzaanovhundutsira kuti mimi hamufaniri kunge muchitakura vanhu, nemi mutakura vanhu, vanhu vanofanira kuzvipekera vega. Nemumamwe mapolic stations zvakaita sepamount pleasant aitaramba unoclash aipapo nevakomana vebato riri kutonga rezanupf, vachinotivhumbutsira vachiti isusu tiregere zvekutakura vadzidzi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti vachitaura vari parunare muHarare. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi Richard Moyo vanoda kuwedzera mashoko pamusoro penyaya yedu yesvondo rakapera. Tipewo maonero enyu mufundisi moyo.
Tira kutenda zvizhinji nemubvunzo wakabvunzwa nababa vachibvunza kuti ko mitemo yema human rights yekunyika neyekuchechi yakafanana inoshandiswa here, vachitiri kuona pavhesi yavakaverenga kubva kuna Timotiyo yechipiri pachapter 8 zvichienda mukati, ichinzi madzimai haafaniri kuparidza evhangeri afanodza nekunyarara abvunza ari kumba. Tichitenda zvikuru nababa Bishop Andeli Magaya vakatidzidzisa zvakakosha, vakadzidzisa nyika zvakakosha. Chandoda ndechekuti vanhu vari mushoko raJehovha Mwari, kunyangwe nyika kuna zvirevo 8 inoti madzishi anotonga neni, vatungamiri vanotonga neni, vabati vanobata neni, kududzira kuti nenyika pachayo mitemo yayo mizhinji yainoshandisa inoshandisa kubva mukati meshoko futi raJehovha Mwari. Saizvozvo saka nhau iripo ndeye kuti makereke atingati vanokopa kunyika, asi kuti nyika inokopa kumachechi kushokora Mwari.
Naizvozvo mufundisi moyo, mubvunzo mukuru wakabvunzwa nemutereri ndewe kuti madzimai anobvumidzwa here kumira mberi kwevatendi mukereke achiparidza sezvinoitwa nevanhurume?
Madzimai anotenderwa kuti ashumaire Mwari nokuparidza nenzira dzose. Zvinhu zvakanaka izvozvo, nokuti tinoziva kuti makereke mazhinji kwenyanya echipostori chatiri ari kumakereke asingatodi kuti madzimai aparidze, vanofanira kungonyarara pakereke. Zviri zvinhu zvisina kunaka, kuri kutsikirira vamwe vanhu ukoko, nokuti madzimai unavo vanhu, nokuti navo vanoshandirawo mweya yavo kuti vawane ruzororo, vawane nhaka kuna Mwari. Saka madzimai anofana kuti aparidze sezvakada kufana, nokuti kaiverenga mukati umomo iyo yaTimotiyo, pano painoto kuti madzimai haafani kurukwa, haafani kudii. Astoverenga kuna vaKorinde yekutanga pachapter 11 verse 14 and 15 inoti murume wese haafani kuva nebvudzi refu kana kuvhara musoro wake achinamata. Tiri kuona futi kumakereke amwe kuna vamwe varumewo vanenge vane bvudzi refu rasita kana bvudzi rakapfuridza. Ndofunga munozo panonamata poga poga pangwa mabhazikara papi paungano vanotonzi varume bvisai maheti yenyu, asi madzimai amuna kumbomona achinzi abvise maheti. Kura kuti zvinhu zvakatosikwa zvakadaro. Saka kududzira kuti shoko raJehovha Mwari kuti mudzimai anofanira kuva nebvudzi rekuti ndokushonga kwake, ndorunako rwake, uye futi chiri chinhu chakanaka kumurume wakwe. Asi kana ari panzvimbo yekunyengetera ngaavhare musoro wake, kana asingagoni kugadzira bvudzi rake ngaarichekerere. Saka kududzira kuti kunewo makereke nhasuno anoshandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti madzimai haafaniri kuti ave nebvudzi refu, anofanira kutogerwa agare nemazuda. Kana makaona mudzimai anenge ane zuda, anenge asinawo chimiro chakanaka. Zvatinongoziva kuti muti yose kana ine mashizha inenge yakanaka, asi kana muti isina mashizha inenge isina kunaka, like senguva yechando chiya.
Muchidimbu munoti nenyaya iyi mufundisi moyo,
tinokurudzira kuti madzimai ngaatenderwe kuparidza evhangeri raShe Jesu Kristu rikufanira kumurika, nokuti navo vari kushandira Mwari wavo. Nokuti chandakaona nguva zhinji, nokuti Bishop Magaya vakataura zvakakosha kuti zvakanga zvirehwa pashi Mwari chainama chainzi Diana, asi iri nekuti vatungamiri vazhinji vari kushandisa opportunity ndose kamuchiona nhasuno kuna vamakereke anova nokutsikirira madzimai, vapesera vachiti madzimai afauta taure, vachipesera vachiroora madzimai mazhinji kuti murume umwe unoana madzimai akawanda. Chiri chinhu chakaipa chinye kuti madzimai anenge akanyanyoti, kana madzimai munhu maanoparidzwa anogonawo kudzisa shusunudzowo varume, nokuti tose tiri kushandira Kristu. Tinofanira kuita zvakanaka mushoko raMwari. Shoko raMwari rinofamba zvakanaka, nokuti hakuna anonzi uyu haatendiri kuparidza.
Iyo nyaya yekuti vanhukadzi haafaniri kuparidza yakambobvepiko mufundisi moyo?
Dzakanga iri nyaya yekuti paiva panzi.
Tinotenda tanonoka wande, asi kuti nguva yedu ndiyo yadyanana. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 0, ZPC Kariba 0, Cape United 2, Manica Diamonds 0, Triangle United 1, Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vari kuendako pachagadzwa mambo Charles wechitatu.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMbimbitho 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke sikwanisa ukuinclude ake abanye abantu abasikati ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Iyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Amabandla azancintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023, yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolobe sisemaswingo, saya ke koBulawayo, njalo namhlanje siseMidlands Province. Ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-Change Champions, abavela ke eMidlands Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe la representative ewadini, sibe labasimelayo kuconstituents, abasimelayo kumongameli. So kathesi sichathisela abantu ukubana ke itemplate lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi itemplate consensus candidate selection process, sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Le nhlelo esiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le, ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-Triple C. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanisa ukuinclude ke abanye abantu abasikati ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simekeshe ukubana ama-candidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona ama-candidate afunwa ibukhokheli noma angane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirodza okubandla lesi-CC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, kathesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi-5 ukuregister ukuvota. khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okakathesi iyenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo kuward 1 koBulawayo. Shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamiza koBulawayo ziphume ngobuningi siyoregister ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU-PF.
Umnumzana Believe Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandla leli ukudingwa kwabantu abazalimela kukhetho oluzayo.
Kakhulu Sibili okuzwayo, ngiyakontesta Sibili apha-Etsholotsho North. Ngikhona Sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into eziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi ye uGawule udisqualifyiwe ye njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo, ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
uGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokhrasi yalethwa iZANU-PF, yiyo iZANU-PF elayo idemokhrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele umuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mana ngithi mina lapha iparty iZANU-PF iyabe idinga umuntu Sibisibili ofunwa ngabantu Sibisibili endaweni leyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sesinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mtlomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondileyo ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo, hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu, umuntu angayimpozi njalo umuntu angazi-impozi ebantwini. But uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuni ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty-ke iZANU-PF yelakho khonoko, ngiyancintisa-ke Gibson khona emncintiswaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha, esigabeni seMathebeng eseCholocho North, i-constituency iyiCholocho North. Ngokunjalo-ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hhayi, asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano ma-comrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma-council soluqalile. I-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona, njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibanibanyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasupha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona siyibeke nini. Kodwa hayi, abantu bethu thina kuma-structures balomlomo, yibo abatshoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamula juqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni, okubalisela ukuthi balamakhadi, bale-membership eme kuhle, kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozeki ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka.
Izakhamizi zesigabeni sedenge eTsholotsho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Sibanda.
Singabahlali besigaba sakodenge kuvillage 4 kuward 19 ngaphansi kwenduna uGambo ngaphansi komlisa uNkunzi eTsholotsho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khona pho mama?
Singabahlali beDenge Village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi. Abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba mangabe uzwa lomlayezo siyacela singabahlali beDenge Village sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunenge ungaxhumana lo chairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi namba +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure we-project, igama nguRuth Sibanda, inamba +27 73 864 8261. Eze sikhwama sethu, FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Sibanda, isakhamuzi sedenge. Stokela ye eseTsholotsho.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. UMnumzana Vladimir Putin umkhokheli wakwele Russia ubesedolobheni le-Mariupol kule Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asiluthuthuna ngomnyaka ka-2014.
Twinana masiva
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo.
Busisiwe kunjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani lana?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe umenjani wena ngesithembo la?
Hayi isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sikambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Nxa esezela abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo baza kuqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, asikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakuda lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokhu, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka zonke lezo zinto. We must take them into consideration.
So when you die, isithembo kathesi
na. Hayi, isithembo vele ngitsho sibili. Hayi, kungathi sehlulwa uthi ngama side chick. Uthi ungavele uzuthi ubaba usele side chick ugule sibili wathi usele sendlini lokhu.
Vele kulanda njalo, ufike utshele sithi nxa sefuna isithembo leso.
Hayi, isithembo vele asikhulumeki kuyaqalisa isithini.
Asikhulumeki
leso. Hayi, hayi.
Uma bengabuya amhlethi sefuna ukuthatha isithembo uyamphendula sithi.
Amphendule. Vela ngikhulume ngakho. Isemtshethi lapha kula akulanto exoxwayo lapha. Akulanto exoxwayo.
Kungathi njalo phela uyabuya la.
Hayi, kuchuthi ke hayi sabe singazange senza ama vows lana ukuthi simele sivubela ezimpeni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthi vele isithembo no.
Hayi isithembo asiboni sinceda ngani. Asila nkomo esizelusayo. Asilapha amakhulu. Hayi ngesani kanti. Isithembo lesinsuku nje ubugovu babo baba ukuthi khona azizwe engubaba nxa elomfazi ngapha elomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso aba okhulu ababele sithembo babengaluphali labo gogo. Ngenxa yani isithembo siyazi ukuthi obaba bafe masinyane. Too many problems afanele azisolve. Abantwana abafazi and all those things. As a result, i-life span yabo was very short. Yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga ngapho umasibanje usethe kuya ngaleyo mankobo sethe abantwana bakazibani konke kho lami ngapha ngizathi wathi ke ngimfakele ukuthi uzana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha athule hayi kusiba ngokunye
ngenxa uzama umbasa ukucina ukuphambana izinto
angishabona.
Hayi, ivalanga ngamafutshane mama khona bosizo.
Ikhosithi hayi, isithemba ke simenini, asiphele vele. Hayi, asilangcwe.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke ungadinga kusasa mama.
Kulungile.
Okay, bye-bye.
Yabona.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lesithembo. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo. Ngeviki ezayo
senziwe manje
namasiko
owawusenziwe
manje
abadala
kwamanje ke sike sizwe izokholo lwesiKristu silonto kwameni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami ngizakwesaba bani na. Inkosi iyinqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na. Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sekulayo ukuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo ehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa kuDavid lapha yasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyamkhuthaze kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ema-situations ayehlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho ukulezilwane khona. Sibona inkosi ibaphephe, ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawulo Noah phakathi komkhumbi
usizizulu phandle labantu bekhala besifa nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili kodwa uNowa ilizwi lenkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa wababa nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu ngakho-ke sihlobo zami kuyamele ukuthi khathesi kumbe yuphi umumo phakathi kwawo nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu ukhulume njengalapho uDavide ekhuluma ukuba angiyisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngethembe inkosi
kuyibhethe mfundisi
sesigqiba lindaba ngifuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe iziphi izinto ezikunqobayo nxa inkosi iyingxenye yempilo yakho kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngihluleka lapha ngibuthakathaka lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga nkulukeni untungamile inkomo sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lwabatsha namhlanje isixoxa lo Owini Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo Mthobi kunjani baba?
Hayi ngiphilile mfowethu ngiphilile baba.
Ye akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathi nje sishale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye kodwa hayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi labor relations under i-trade union ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ibananzelele usiko labo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hayi lapha siphila ngokuthi sithengise ngoba umsebenzi wodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole izicecedu mhlawumbe ezingakuphilisa nawe uze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube le bhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube nama-streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu kodwa ngithengisele kufana ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala ngabhala ugwalo njengoba lisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-Power Hand Over Joy Man Fiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto abanye babefuna ukubhalela ama-CV ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabe ubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi abantu babuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini abantu babuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele sibaprintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe lapho yakukhona sesesikulethela abantu bayeza bona kodwa hhayi ngezinga lelana eliphezulu kodwa abantu bayeza ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sithole khonoko okuthenga isinkwa semihla ngemihla.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke siyabonga ungadinelwa kusasa mfowethu.
Yebo.
Ye namhlanje-ke uhlelo lwabajabe sixoxa lo Owini Mthobi kula ngale-ke kobulawayo. Ye sike singena kwezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCast Laka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCape United linqobele iManchester Diamonds nge-2-0 eNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1-0 emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqutshelwe enkundleni eBarber Fields phakathi kweHighlanders lezePC Kariba uphelezi ngutshikelobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiku owadlalela amaqembu enguqu abalisa eRoyal Stars, Highlanders kanye leDynamos uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyawa labafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni eyedluleyo, kodwa umtyawa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Abantwana labo sebahle bajinja. Kusela mntwana odlala ibhola ngkhaya. Abantwana bonke sebahambe ibhola. Life yenziwa wabo sezimpela. Labo bahle babona hayi obebhola lapha basuka bazihambele ebhola bazisebenzisa.
Umtyawa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ndilandela uMaster but lami ngandesifiso because ibhola ngakhula ngithanda. Ngaqalela emaklabhini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngaqhasa kuHighlanders ngadlala kuRestars. Ngabe ngisuka kuRestars ngisiyadlala kunemachapeni. Premier League football ngaqhasa 2000 coaching Epson Mkhulu ngansuka kumajuniors lapho ku-Ali Alibaba ngowest coach.
Amanye amaqembu adlalela umtewa kusigaba se-PSL ngabalisa ele Highlanders ele Dynamos kanye le-Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtewa atholakale eseqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtewa usasekhona ebhore. I'm developing amafana esizindawolo lo mkhokheli Dube uZebra Revolution isengikwenzaka nje umkhokheli nguyo ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwamvele ambone ngekawashi ngikwenzaka ngenzela ngikhaya endle.
Iqembu leZebra Revolution lileqembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthwakazi.
Sanibonani banibhakithi, sanibonani mahlabezulu, onibingelelayo nguWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngixinxe abantu bakithi ukuthi silomncintiswano weRumba wokujayiva iRumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenza ividiyo yakho encane. Mawuzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi bese usuka lapho ke suyadlala ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube nje yabo. Ungaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Abafisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu ku-WhatsApp lonombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla leZANU-PF lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu.
Sigqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalisa umthembo sithemba uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.